Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu, 1736. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoisa nyika yavo pachinhano chechina kana kuti level 4 mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Pakatenderanwawo kuti mukuitwa kwezvizvi panofanira kuremekedzwa mitemo yenyika imwe neimwe. Hazvirevi kuti kana paitwa chitenderano chakadai so, kana pane zvakufanira kuitwa zvouya zvichisvikotasva pamusoro pemitemo inenge iri munyika, aya anonzi maconstitution.
Musangano weSADC Parliamentary 49th Plenary Assembly Session wakapera nezuro.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa, nokuti tinenge tisingadi vanhu vanonyorerana. Zvakanaka kuti tizive kuti vanhu vese vanonyorawo ndivo chaivo chaivo. Saka izvozvi zvinokwanisa kuti zviitike chete kana vana vane zvitupa, zvikuru sei mumaprivate schools.
Hurumende inomisa chirongwa chekuwanisa zvitupa vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yokudzivirira kupararira kweCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu, 1736, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe, 11 nezuro. Vanhu mazana mana ane makumi maviri nevana, 424, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezvitanhatu, zvine mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nomumwe, 756,291. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu negumi nezvisere, zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevasere, 518,968. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana, 640. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe, 270, vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevanomwe, 207, vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana, 174, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvitanhatu, zvine mazana mana ane makumi mana nevaviri, 46,442. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe, zvine mazana masere ane gumi nevanomwe, 37,817. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vaisa nyika yavo pachinano chechina kana kuti level 4 mukurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa. Level 4 inorambidza kuungana kwevanhu kunze kwepanhamo asi vanhu vasingapfuuri makumi mashanu. Kutengeswa kwehwahwa kwarambidzwa uye vanhu varambidzwa kufamba-famba kubva nguva dza9 o'clock manheru. VaRamaphosa varambidzavo kupinda nekubuda mudunhu reGauteng asi vagari vanobvumidzwa kudzoka kudzimba dzavo mudunhu iri uye vanhu vanobvumidzwa kuenda kumabasa nekunhandare dzendege. Nzvimbo dzekutandarira pamahombekombe enyanza dzicharamba dzakavhurwa. VaRamaphosa vati zvikoro zvichavharwa nemusi wechitatu. Nzvimbo dzekudyira dzichangobvumidzwa kutengesa zvekudya zvisingadyirwi ipapo. Nezuro svondo, vanhu 1,928,897 vakanzi vane chirwere ichi muSouth Africa, zvichinzi vanhu 15,036 vakabatwa nechirwere ichi munyika iyi. Zvichinzizve dunhu reGauteng ndiro rine vanhu vazhinji vari kubatwa neCOVID-19 kupfuura mamwe matunhu ose. Kusvika pari zvino vanhu vafa neCOVID-19 muSouth Africa vanoita 59,900. Musangano wemazuva matatu weSADC Parliamentary 49th Plenary Assembly Session wakapera nezuro. Musangano uyo waitirwa padande mutande wakabvumirana kuti paramende dzenyika dziri nhengo dzeSADC dzichengetedze kuti mitemo mitsva isapindira mumitemo yenyika idzi. Nepfenyuro yeZBC inoti musangano uyu wakapera mushure mokubvumirana kuti paramende dzenyika idzi dzinochengetedza sei bumbiro remutemo wenyika dzesangano reSADC. Dr. Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, vanoti kusapindira mune zviri kuitika mune dzimwe nyika kuchanetsa sezvo mazuva ano nyika dzose dzave kudzidzana kupfuura zvadzaiita kare.
Musangano wanga uriko kubva musi wa25 kusvika musi wa27 June 2021 wanga uchibatwa nenyika yeBotswana. Musangano wanga uchiitwa nesangano rinonzi SADC Parliamentary Forum iro rinomirira makurukota eparliament enyika dzose dzemusadic. Musangano uyu wakaitwa pamusoro pedingindira rinoti leveraging the African Continental Free Trade Area for post-COVID recovery in Southern Africa, the role of SADC Parliamentary Forum in national parliaments. Saka musangano wanga uchiitwa kuti zvionekwe kuti chirongwa ichi cheAfrican Continental Free Trade Area chakatenderanwa nesangano reAfrican Union kuti chingaitwa sei kuti chinyatsobatika mukati menyika dzemusadic. Saka ndo musangano wakaitwa SADC Parliamentary Forum.
Chii chakabvumiranwa mumusangano weSADC wakapera nezuro?
Chakabvumiranwa ndechekuti nyika dziri kufanira kuona zvadzingaita kunyanya-nyanya maparliaments nyika dzemusadic ari kufanira kutora matanho ekuti vaone kuti zvingaitwa sei kuti chirongwa ichi cheAfrican Free Trade Area chabatika upatirwa matanho ekuti chiitike mukati menyika dzemusadic. Asi zvakadaro pakatenderanwawo kuti mukuitwa kwezvizvi panofanira kuremekedzwa mitemo yenyika imwe neimwe. Hazvirevi kuti kana paitwa chitenderano chakadaiwo so kana pane zvakufanira kuitwa zvouya zvichisvikotasva pamusoro pemitemo inenge iri munyika aya anonzi maconstitutions. Saka maconstitutions enyika imwe neimwe pakatenderana kuti anoda kuremekedzwa. Kunyange zvazvo chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chichifanira kunge chichiitika munyika dzemusadhika.
Chii chaidiwa neZimbabwe kuti chiitwe neSADC?
Mukutaurwa kwenyaya iyi, Zimbabwe yakamira pachinhano chekuti kunyange ichitenderanawo hayo nechirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area, yakati zvese zvinofanira kuitwa vanhu vachiremekedza mitemo yenyika imwe neimwe neimwe nzira. Vakati zadzikiswa kweAfrican Continental Free Trade Area hakufanire kuitika vanhu vasingatarise kuti mitemo yenyika imwe neimwe inomboti kudii. Saka vakataura nyaya inotaurwa pachirungu yekuti panofanira kuremekedzwa nyaya yeconstitutionalism munyika imwe neimwe. Nyaya yeconstitutionalism matauriro avakaita inobatana nenyaya yesovereignty. Neimwe nzira vari kuti ayo nyika imwe neimwe ine matongero ayo ainenge yakatenderana nevanhu vayo kuti iite izvo zvinobuda muconstitution. Saka izvozvo urongwa ihwohwo hunoda kuti huremekedzwe. Kunyange zvazvo vaite nyaya yeAfrican Continental Free Trade Area haina chakaipa uye inofanira kuzadzikiswa. Asi vanhu ngavangwarire izvozvo zvavakataura izvo.
Pane chakaipa here kuti nyika dzisapindira mune zviri kuitika mune dzimwe nyika?
Nyaya yekuti dzimwe nyika dzisapindire mune zvinenge zvichiitwa mune dzimwe nyika inyaya yatinoona kuti Zimbabwe yagara ichingotaura nezvayo panoungana nyika kubva munguva dza mushakabvu President Robert Mugabe. Asi ini maonero andinoita ndeyekuti nyaya iyi yakanaka kana zvunhu zvemunyika imwe neimwe zvichifamba negwara rinotarisirwa. Kana zvinhu zvisafambe zvakanaka, topa mwenzaniso, vanhu vachiurawa nehurumende, hurumende isingateedzere mutemo nezvimwe zvakadaro daro, nyaya yekuti dzimwe nyika dzisapindire inyaya isina maturo. Nekuti mubvunzo ndewekuti kana hurumende yacho inotarisirwa kuti idzivirire vanhu iri iyo yaakukanganisa ugaro hwevanhu, zvonzwii dzimwe nyika dzikasapindira? Saka kana zvinhu zvakanaka inyaya yakanaka chose, asi kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo, ndinoona sekuti dzimwe nyika dzinoda kuti dzipindire dzichigadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mukati menyika imwe neimwe. Ndo maonero andinoita.
Avo vange vari vanodzidzisa paTswania University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakamisa nemusi wemugovera chirongwa chekuti vana vanoda kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vatore zvitupa nekuda kwekutyira kupararira kwecovid-19. Nyanzvi munyaya dzezvedzidzo dzinoti zvakakosha kuti chirongwa ichi chienderere mberi kuitira kuti pasaita nhubu dzinonyorera vamwe mazamanishini. Godin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yainge yaisa parutise mazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa. asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati yave kutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Basi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vaHenry Machiri vakazivisa kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa vaenda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo uye vamwe vakanga vatorora pamahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare Chipo Zhou uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare uye akazobva asina kutora chitupa mushure mekuzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzvo vangauda unyanyo kutora vekumaprivate maexternal students vanga vasina zvitupa kuti vakwanise kuregista nguva yedeadline yekuregista isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kumaprivate colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende, makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Ati tichaaffecta now inyaya yezvitupa ozi handiti vamisa vachiti covid yavo iri kukwira sofo as long as vasina zvitupa manje papa chaita ningirikeni. Ende tikada kuongorora pedu chaipo maformal students mashomanini when compared to my non-formal students. Inyaya yekuti zvimaprivate colleges zvavari kubva zvemudzimba izvi hazvisi macenta zvizimiseke. Saka panyaya yematask vakunzi chiendai maregistered schools havari macenters ezimiseke. Nowanda vai vaita sei vawanda.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa nokuti tinenge tisingadi vanhu vanonyorerana. Zvakanaka kuti tizoti vanhu vese vanonyorawo ndiyo chaiwo chaiyo. Saka izvozvi zvinokwanisa kuti zviitike chete kana vana vane zvitupa zvikuru sei mumaprivate schools.
Dr Zhou vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Saka nyaya yekutora zvitupa inyaya inogara ichinesa asi taisimba kuti dai zvitupa zvichitoresa pese pese kana zvichitoresa izvi muzvikoro pangadeni pasina dambudziko guru riripo. Isu tinongogara tichiyeuchidza vanopa zvitupa kuti ngavape zvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjetere mvura yegumi. Pasina izvozvo tinoratidza kuti zvinganetsa ende uye tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende, makanzuru kana mamisheni. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr Zhou vaudza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru. Vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Kuroneko rinoti vaimbove mukuru wechu Infantry Brigade Major General Clever Shadrack Chiramba vakashaya kuchipatara cheparire nyatwa nezuro. Vachiramba avo vange vari pamujandikere vanonzi vange vachirapiwa chirwere chakazovhiringwa neCOVID-19. Vange vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Marari we Studio 7, mamuka seiko nebasa renyu, tinokutenda ichaizvo nebasa ramunotipa. Handina hangu mashoko mazhinji asi ndiri kuda kutaura pamusoro pekupuswa kuri kuitwa zvewakwa zvevanhu vari kuzama kuda kuzviraramisawo kuzama kuti vaonewo cheuviri chinovabatsirawo mukurarama ravo ramangwana. Kanzuro nehurumende youya yopwanya, zvinorwadza chokwadi, ndarwadziwa zvechokwadi. Dai kuri kunzi nyika yedu ina baba chai chai, baba anogona kumira nemhuri yake, ungadai akataiva vana vangu zvamaita izvi sandizvoba. Regai ndikupei pakakodzera kuti muwake, muite mabasa enyu. Pane kungowondonga here kuwondonga zvamakaita izvowo? Zvinorwadza izvi, nechokwadi zvinorwadza. Ndorinonzi gehena iri munhu wemupenyu usati watombofa ba. Aiwa, zvinorwadza, hazviitwi nemunhu mupenyu ane chido nevanhu pamwoyo basi.
Ndinoona tanonoka wande naana jonga vose vashamarare vestudio 7, ndokutendai nenhau dzamunotipa chaizvo. Asi ini ndinoda kumbobvunza wenyu kuti iyo COVID-19 muZimbabwe ini ndinoona sekuti hamuna ini, nokuti maunganiro ari kuita vanhu veZANUPF vari kungwara zvakanyanyisa. Pagoti vakatiungana ruviri vakapinda mumasvingo nesande, nhasi chai chai kuvanga vari munomuzaka vakaunganidza vanhu kuno muzaka kwachivamba chai chaiko kunoku vachizama kutaurana naana chiduwa. Ndoona sekuti COVID hakuna ini, nokuti patanombocheka tichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei, taona sekuti vanhu vose vanga varipo vamwe vanga vakapfeka havo zvimamasiki, asi vazhinji vanga vasina mamasiki. Ende papa achifariwa chaizvo, vanhu vachitorovana maoko, vachitohagana, vachimbundikirana. Saka ndinoona sekuti COVID yomune yakafanana neyekuUganda ini, yanga ichingonzi vanongoveza makofini musina chinhu, vototi tafirwa navanhu vakati kuitira kuti varye mari ichibva kunze. Ndozvandiri kuona chai chaizvo. Ini ndinonzi Thaddeus Jongwe, ndiri kuna kuzaka kwachivamba.
Makadiko mukoma jonga kandimira apo. Aiwa, kunoti right makutaura nalife mupofu South Africa. Mukoma wangu, tirambotaura pamusoro penyika yekwedu. Panyika yekwedu zvakaoma mukoma wangu, totoshuvira kuti dai zvanakawo tauya kumisha taendawo nyika yeZimbabwe, but hazvisi kuitaba. Zvakadooma chaizvo chaizvo, unonyatsotoona kutoti mashoko ekusimbisana kuti zvanzi nyika ichanaka. Nyika iya handioni kunaka kwaichaichai, asi kutongoti munhu paari papo ngaite nezvaari papo, asiyane nezvekutarisira kuti zvanzi kuZimbabwe kuchanaka. Zvakadooma mukoma wangu.
Makadii kuana mukoma jonga nhasi muzuva ranhasi? Hatina zvedu zvatinoya kutaura zvakanyanyisa, zvitinoya hedu kutenda imi vabati vemushini navamwe vose vamunobetserana navo muchitipa chirongwa ichi chinenge chichitaura mamera akaita zvenyika yedu yemuZimbabwe. Isu hedu tiri kuno kuSouth Africa. Ndonyaya yangogwadzwa zvikuru nemuchinda anga ataura kuti vanhu vari kuSouth Africa vanautiza ZANUPF, vari kuAmerica vanautiza ZANUPF. Ndoda kunyatsoziva kuti kuiye muchinda yeyo uri kurarama uri kunyika ipi, kana ari muZimbabwe ari kuita nezvei. ZANUPF taida baba vamugabe vachiko vaitivhurira mabasa. Iko zvino kuZimbabwe hakuna kana mabasa anovhugwa, wese ari kuita zvemabasa wamavoko, vari kutengesa maorenji, vari kutengesa kana muriwo chaerepo, vari kukanya zvitina.
zvese zviri kuputswa iZanupf zviri kuputswa. Saka kudora kudoti munhu iyeye uchatotiza zvekuti Zanupf achiyasi kuno South Africa hangu kwandiri. Ndatenda hangu mukoma Jonga.
Makadini makadini vashamarira vestudio 7. Tinotenda nechirongwa chamunotipa. Tinonzwawo nyaya dzekumusha dzatinenge tichinzwawo. Saka zvinhu zvinofadza chaizvo, tinokutendai nechirongwa chamunotipa. Ini ndinoitwa Mr. Stole, ndiri paRimpopo apo paSouth Africa. Tinokutendai nechirongwa chamunotipa. Rambai makadaro, tinozvitenda.
Makadi makadi vatiramarari vose vana Jonga kandimire vose vashamarari vestudio 7 vamwe vanhu vatisina kudoma nemazita nemanyuzi dzamunotipa dzinonakidza kudai tigare tichiziva zvekuita munyika medu.
Makadini makadi vestudio 7 yapo. Ini ndinoitwa Chamakuva angu, ndiri kuno kumwenezi. Zvinhu zviri kuitwa izvo zvose hazvina maturo. Zvinoitwa nana Mhonzora. Vana Mhonzora vakatoonekwa nechekare kare kuti mazivanhu ezano ari kuda kutengesa. Havasi vanhu vepolitics avo, vanhu vanongoriwo vanhu vanongoda kutsvagawo mari vachipinzwa mabasa. Asi havana mwoyo wevanhu kuti vasunungure vanhu. Vanogwa nekuti daivo vararama ivo nemhuri dzavo. Hatiteveri zvinhu zvakafa isu. Chinhu ichocho chakafa, hachina kana raramo pamberi pevanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaita musangano wekutanga nevatsigiri vavo kubva kutanga kwegore rino. VaTrump avo vari kufunga zvokukudza zvekare muna 2024 kuva mutungamiri weAmerica vakataura kuzvihuru zvishomanana zvevatsigiri vavo vachidzokorora manyepo ekuti sarudzo dzakabirwa uye kuti pasarudzo yavakakundwa navaJoe Biden pakaitwa huori nokubira kunotyisa. VaTrump vakashora vakuru vebato ravo reRepublican Party vakaramba kuvabatsira mukurwa kwavo kuti sarudzo idzi dziraswe. Pari zvino vaTrump vanoratidza kuva nesimba nevatsigiri vazhinji mubato iri, izvo zvinoonekwa mune dzimwe nhengo dzebato iri dzinodzokorora manyepo avaTrump pamusoro pesarudzo. VaTrump vakataura kwemaminetsi makumi mapfumbamwe, asi vanhu vazhinji vakatanga kubuda mumusangano uyu apo vaTrump vaitaura pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana. Bepanhau reNew York Times rinoti rutsigiro rwavaTrump rwadzikira kubva zvakundwa musarudzo, asi richiti vachine rutsigiro rinotyiwa nevamwe mubato ravo. Mubato iri mune vazhinji vanoda kukupidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2024, asi vakamirira kuona kana vaTrump vachikwikwidza zvekare. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi matatu nevatanhatu 1736. South Africa yaiswa palevel 4 yekurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende inomisa chirongwa chekuwanisa zvitupa vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino senzira yokudzivirira kupararira kwecovid-19. Tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.